Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chichishanya munyika chinoti chasangana chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Juwao avo vari muhupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumbudza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Juwao avo vari muhupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU PF sezviri kutaurwa nevamwe asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avaJuwao navaMoyo aya bato reZANU PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezvoburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Juwao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburiswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaJuwao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyorano na nezvemitemo muZANU PF vapowo mangwana vakatitaure nemutauri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudaira nhare dzavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri ava vaJuwao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei. Asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachiti ivo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza 2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaJuwao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano kunyange hazvo vachiti pane mukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reCCC vaOstalosiziva vati vanga vari parwendo vakati titaure nemukuru wavo Muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uyezve kwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Siwangile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections. Noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivavava. Chechipiri, vanogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANU-PF mupawo. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbo vagurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere, gurukota raiona nezvokushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. Vazhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakanga ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine chingatiudirwo yakapasa mukana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunoti yapolarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana paitaita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakatyisidza anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhuya pfungwa iyoyo vakaitambira ndichida hangu kuti ndikutaure chokwadi nekuda kwemaresult emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekudawo kuti akanga aita masiti akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina munhu angade akatanga kuinjoya mabhenefitsi iwayo ndavachamisa. asazi nizo kuti vachamisa vakaramba kurekonaiza mari zvavo zvakanga abuda iwayo nomba pazoita kuti masplit mupati mavo nomba vaenda kumakoti vachibva vanoretwa ikoko kusvikira vamonzera vatora vanhu vakawanda vamonzera vachibva vatora vapedzisira vachiyo mukuru anga aina masita akawanda muparamendi and in the process vachibva vaita chiid of the opposition saka mabenefits avari kuwana vamonzera yavayaya ipackage yatakaagriya nayo yatakati inofanira kupuwa leader weopposition and it doesn't matter kuti ndiani nhasi uno ndavamonzera mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani
saka pari zvino anenge aripo ari kungopuwa motokari chete here kana kuti pane zvimwe
handisati ndaziva hangu ndichiri kuti package yachona iyo yakamira sei I think chaonekwa nevanhu imotikari chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika chisina kuonekwa nevanhu maideas anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo chisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu vezimbabwe kwete kuti varanda vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara handiti so zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury izvozvo zvakaitwa here
zvese zvese zviri kuitwa pamutemo and chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisana nezvimapresidential powers to create temporary laws dzine life span ye 6 months during which time a formal law must be issued must then be processed through parliament
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura vari parunare muharare vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwagutu bhihita nezaka nekumwewo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri vawellington homba vemurayende kwachikutuva kune mamwa vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo
mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nekuti tikatarisa zvakaita mbuku medu isu takapuwa ma50 maviri saka takaona kuti haitokwani nekuti pamunhu zaije takaitira nakapukapu
izvi zvapfinirwa navacosmas masukume vekuva29 kupikita south vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mutenga mbeu inodhura
ndopatinoti pado inosiririsa ukatarisa ward 4 yekubhikita south bereki vakapuwa ma2kg pamusha wochibvunza kuti ko 2kg inondisvisei
hurumende iri kupawo varimi 40 raisa asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kubhikita west vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti TCC vari kunyimwa zvikwanisiro
mawadhi ose infact vari kutongotaura zvokuti TCC haikori vanoti hatiti vatigiri veTCC maibvudziwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuya kuzanupf
mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobet musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura
dadi tiri kupuwa vanhu vese kana munhu akatarisa inyaya yekuti gmb kwavo kudistrictal area kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa ward by ward government hapana patiri kupa vanhu kapu basa redu ise nderechidhomeni harisi rematongero we are into agriculture we are
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika
isika
kutupa instruction kwa nilu mtangano kuti wano miria kushunukwe wano shande hurumende wa shande hurumende na makansela na makipambo kwa wano itaju wano alipa pa nikiri kukua hedu takatuta ula na uta titi njiri ingo india mdunyo kwa mazipeno wano nyora waya mkua uupeu shunukwa mdunyo kwa mdunyo ili kuya ndiye munu wose.
Asi vamasuku mevati ayamanyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima varikutyidzirwa nevatsigiri veZANU-PF.
Peni pawadi 29 panapa vanhu veZANU vakadeisa matiro mbeu yakabuda kuGMB hazvizi mainku semunhu wese ndatasika kuti vanhu vachipuwa maipaya vakobviswa matriple C members ese dzaini mbeu iyoyo yakakapuwa matriple C members kana tingangoti vagari vese aizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachii vanoti ndeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Saga re50kg reyuriya rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masungo, Jenny Godfrey Timba.
Chikwata cheCommonwealth change chine numwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo weBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matano akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charter and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra2013. Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika, vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiambiziyapi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit. taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth. Asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana taurirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi wemagonyeti vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kugokwe mubhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa navapichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvekunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richisingatombozitakatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedzai yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikuona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutauro aya Portuguese haindinetsa. Ndakati vakaende ndeku ndogona kunzwa chisuduku. Eya, chindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita. South Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity sandawaziva kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangu shanda mabasa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa omu kugadzira chimakanika kuweredha nezvimwe zvakadaro zvangori siyane siyana asi muchiti mbuya ndakaita zvakasiyane siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehupotere seni muzvizwa kwangu sekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzesedzido nedzimwe nguva. Asiwo sezvavo makamana sikuva zvandakasangana nazvo ini wopuwa mari inenge yakasiyana neumwe womunomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown nguva zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzodzo dzinenge dziri dzipi senge KZN. Zvati hazvizi zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo. Anofanira kukasira nekuti nenge usiri safe. You can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvekuti munhu wega wega chero wasangana nemurodha anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitosva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa baya kuya kuya uku ndakadzidza zvakawanda kuti industry inofamba so zvimwe zvidzidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazviitawo kuno ndikazviona ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi maforklift operator nonda ndagara nyimboopata zvangu mai mabuldoza so ya ndakawadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndikuitwa ipo mishini ichiprocesa vanhu vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uku kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati tikaenda pa tinowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo tokadaro ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara pandopuwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa apfanika kurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations kuti igovernment wo kati in partnership negovernment or something but just that izvozvo zvakandifadzawo chose
tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maproject imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha
ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha ndo shungu yandinayo ndiri kuzama kuda tafainda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinda takadaro
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vabernard Ndavambi vanhu vemutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga vamagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7
nzvimbo iyi iri kuwaterfalls muno muHarare kuHarare South nzvimbo iyi iri mukati neresort yangu inonzi Steven Magolis Resort resort yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo iri pa75 acres saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda tine madhamu mairi mabota anokuza imomo tine mabhiza vanhu vachitasva mazipline giant swing makanoes loyal screen vataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara tine pool yatikatovhura musi wesaturday ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo sowachidzika akareba tine inonzi virtual reality simulator tine nzvimbo inoriswa music vanhu vachitevera vachitya vachinwa zvavo pane stage iripo saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzirira kuti vanhu vauye vachizoona havo bhora vachitya vachinwa kuita sevari mustaja iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitoitika live
vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei
havabhadhari vakadzingana wapinda mukati kupinda mukati ndokunobhadharwa ukangova mukati unonge unoona nhabvu kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizere reiyoyi nemamwe mavisa muchitasva uchidini ukangovada wodzoka hako kana wakada kumbonotya kunwa wabebva unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha
kupinda muresort yenyumu kunotora mari yakawanda sei
kunoita $5 pamunhu mukuru $3 pamwana muduku
saka munoone vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii
chichii chinowana bati tiutarisa kuti vanhu vanouya tirikukurudzira kuti kana une vamwe ndopanonakidza bhora makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe
avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelous Mhlanganya uye vari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuti live talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU-PF lithi usiphica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Shwao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe yinhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho kumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is related to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long, exactly usually 30 days or something like that, to give consent, and then after that the country is invited to make a formal application, and after that the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
You are praised for the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiwe abafana labemthokazi Republic Party lommeli wezengeza West uJob Skhala. Uthi uvumelana nokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga, naye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, ikwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, kungakhayela even abantu jikelele, abantwana bafuyafunda emazweni nalawo kuyabayinqabela.
Ele Zimbabwe lasuka kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi Robert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe kuba ukhetho olungaqedakaliyo. Nginele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ivandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Zhuawu abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Zhuawu balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe wayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMugabe. UMavis Gama usethulela loludaba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards the 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umdonge isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kuhluka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola awo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kuthiwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uZhuawu lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekeramayi angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loZhuawu, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-TCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loZhuawu siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachurch abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusaze uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephamanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana kebaphambanisanga lutho ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhethwa ngudlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loZhuawu.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, Nota izinto esavela sikhuluma ngazo kodwa namhla siyebuyela but sina sithi akule nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile sezi-escalate ama price ama commodities kuyadura akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC
ngoba singakhangela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni kade beziyenza bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana ku-Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iyendawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqutshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhani ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othe nqotshe ukhetho othese ephumile wamongameli ephendula njalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa lokuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena but America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engathi ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olusanda kudlula lolo ama-midterm elections. Abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpick choices akhe banqotshiwe ukhetho lolo. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo. Okuthengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi zibe nguye njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqili ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini endlamela izandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo bese bedede lemuva beqalise ukuzidawa ukuthi like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinike impilisana lo muntu ongangaTrump. So i-strategy asekufayile sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi lamacala amlindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu lamacala angaqedi ukuhlola e-court.
umnumzana Simbarashe Nembaware intathele izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithinta ama-roofing chief ngitho amazenge okufulela, lamasofa, lama-fridge nemibheda.
Yes, sizokuthiwa njalo ulama-alamu. Yes, sizokuthiwa ulama-alamu lokunye akusitshele ngakho.
Ye, ngibe security yama-alarm system elama-cameras. Sizakuthengisa konke khona lokhu and even ama-computer angikhona ukuthi ahambisana lama-alarm. Siyakwazi ukukukonekthela efonini yakho ukuthi lapho yabukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani i-shop yakho or engine yakho.
Akusitshele okuningi khonokho, kwenziwa njani khonokho?
Silemhlobohlobo etshiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8. Ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani khonokho okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M17 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sifakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusikele ngokugcweleyo?
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful. Because kulezi insuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Yes, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. No 067-217-9610. Yatholakala kuma number lawo ku WhatsApp la kuma call.
Unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove More Majaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe loNyathi.
NgoNovemba 2015 ngishitsha eJagani. Jayivana umZulu intenini present ngoDisemba kaphesinyana ndika-14. Mina November 15. Ngakho-ke sike saxoxisana noMajiwe ukuthi uyazi kuhle ukuthi ethile sesilele kuhle kanje, kodwa kunabanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala, ikakhulu abantu abadala abakuma-home, ema-old folks home, ema-nursing home. Abadala laba bagcina, abadala laba basilisa kaningo, abadala laba ohlupha yukuthi bathole sengani ba-isolated babodwa nje. Abe sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhumbula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasicabanga ukuthi hhayi laba ngoba kona le kubonawayo senzela ekukhumuleni not an old person kuthiwa nursing home, ekukhumuleni nursing home, kodwa ngabantu abadala hayi bese sibiza entendeni ngabe abelizeke babuye baze ngabe ekukhumuleni sihinde izinyama zagilele zabo 19 labo-70 abayiyo abayiso abakhulele zizwa sebangani bese sebasithazanyana kodwa njengoba-ke sidalele eHarare abangane ngapha senze inye futhi ngapha eHarare enyeule endlela kuthiwa yikaranda erushinga njalo kusikule bendlela kule ihome khona ngalo kuthiwabangeringe ofose home sizenze inye khona ngale ngoba sebenza nabanye okuthiwa i-health aid, so i-health aid yiyo engingelanandela leyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngala umi njalo
liyabe lilonke yini uyabuthi lo mzukulu wakho yini umajayivana uzayanelisa ukuthi
hayi kona kwe mfungu kasi kita aye ni ya lebe mdawe ni ya kona le ya sasa abu uye ya lebe chea kona le Amerika beto wake song te ngoba celebration celebration song te mbubla wa mbuza uye umanyashi unina veni ya rare kisa vano ufo wako emende machi ngoba kukubale niyaga engu siti niyaga engu sewe niya pano techo kikilile kiluwa ze njano msisa ato so kuti siti celebrate sijabule sangoge kolo chingye nga matori kama doku zelina azaba ba inge shindi ya nako tenki nipambi kiri zin na pande nipambi kwa kono ngamde uya uya zochie na okulu na bogo isiko kati nari ni hanki ziko njelo kwa mapere etu so kwenye zane kama keke nile kiziko nilika tina hai nigano kulu na bogo so uya ezo nigo kulu na bogo kuzavu nyelo kato uya zochie abula kutera mwabasuni bantara munga kulu inge ishale ngani asof kato ude mzimana asiku enzi mwabasuni zimana akula mani uweza ina makoparate koparate ni hazu tingwevu ene chibugu zombi promisi desili njalo leli desi 3D event management iza provide ama tishe donko kuna continental na mengi ngaze mbakete
uyabe unini lo mcimbi nyati
ewa rare kumshaka 3 December kubula mshaka 10 December ewa shinda nga kumelele kumshaka 17 December wene rafu ushe kaya kumshaka 27 December
u Albert nyati imbongi elo dumo sixoxela eSeharare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alithumi lasithupha kusiya kumadola angamathumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabachayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukuchaya izitina.
Yeah, ngafta looked at really at this lama up in town 1 and 2 lama police trooper. But I got to see some one over. This is the company PCT, Blare City Transport, so I saw one at this.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yes, I can't see any servants as the man. All the police have been teaching me some basic talents. But the Texas Faggy Association, APCG, is in the Texas. I was the master of food or the same force duties of charging a church amount to 11 billion. Welcome, I'm from my job. For now, I'm going to show you what is all the wisdom of the food of food. Because the ubuzima just now sobudlulile for now ubuzima ukhona hayi ayisoke ibone umali sa.
Umthayeli womchova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During lockdown abe kunzima sibili nothi kancane kabe kunzima kakhulu kwenze sigijima each and every minute owazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka. yabo. But the servants are winter water at the Winsima, the servants are instead of the mad. As a hand, I got here, Kerala Sina Saint. 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 So far, I'm going to write a solid right.
Umchayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama-rank marshal kanye labo windi.
Nasila problem nawo amathawuta lawo sukusela sikhathi sokujova nininini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi babiza abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa khona amanye amakhastoma adelelayo ngabona bomashala amakhastoma amanye akadeleli.
Umnumzana Magwere Phirilaye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngabebisa abantu ngisibotshwa bona mina bethi batala amanye abalinked sihambisa ezindimolo ziyabuya. So ngamadoda sawaphelela kuhle kuhle sawusanda futhi ongahloniphiwe vele beyahloniphana kibo but thina sizodwa siyahloniphana labo. Ngobentlonipho vele ivini la ungumama akungelanzini wakho but nxa uhlonipho vele vele sinayihlonipho thina labo siyahloniphana mna kibo uhlonipho ngihlonilo ngoba mna ngiyabonga ngokuze sibe la yibo lockdown ebeyiphuthele kajani but bona bakhona basimele zazisaphendo.
Owendi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu le-Highlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yeWobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usakhulayo lekuhangimoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni esihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil lamaplayer alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar laboVinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi eli-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani i-Argentina izathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from ku-keeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa. But ungasikhayele ku-Argentina you'll find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8. So I think in the Argentina card because it's time to have my underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think iBrazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kudla i-attack yabo istrong kakhulu bale-attack istrong. Hayi, Africa thina sesingabaphelezela Senegal singakhangela kuya neDesenegal singabaphelezela sebatshiya kokwe-semifinal.
Wadlalela iqembu le-Highlanders uMkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulo mncintiswano.
Bakhangela ukhangele iBrazil, ukhangele iPortugal, ukhangele le-Germany amathim aqine kakhulu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo Magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.